With immediate effect, all returning residents and visitors have to undergo PCR testing and will be quarantined at on cost for days recommended by WHO, even if they present negative PCR test results from elsewhere.
Mashoko emutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa anyasi azvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinoti Botswana, Namibia, Zambia, South Africa nedzimwe nemisodzi pamatama. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reLusaka muZambia vaSimon Chirikure vaudza Studio 7 parurare kuti vakachamanzwa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekuomesera zvizvarwa zvenyika zvinenge zvichishanyira hama neshamwari sezvo zvichapedza nguva yakareba zviri muquarantine mushure mekubhadhariswa madhora makumi matanhatu ekuamerica kuti zvivhenekwe COVID-19.
Zvinoshamisika nemukuru wavo vari kuti hanzi hatina kumbofosa vanhu kuti vauye kumusha, asi takafosi vakauya kuzotiza tichitsvaga kurarama. Tava kutiona mhuri yamwana yanegore ndisina kuona. Tinoona kutitsvakire mutemo iripo ndeyekuti ndeye international relevance, kuita chasenge tiri kuda kuita mamesures ecovid, asi kada kuenda kumaroads chako chaiko tinoziva kuti kumaroad entry ports hakuna zviri kuitika zviriko, kureka senge muri kuita zvinhu chaizvo chaizvo. Tichadzikira tedu ndege tobva takondinya nemaroads.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reGaborone muBotswana vaAndon Hofer vanoti zvinorwadza kuti vamwe vava nemakore maviri vasingakwanisi kusangana nemhuri dzavo mushure mekuvharirwa mumasango mavari nekuda kwecovid-19.
Sezvatinongogara kuziva kuti hurumende yeZimbabwe haina chakanaka chainoitira vanhu vayo, asi kunze kwokungoisa misodzi pamatama nguva nenguva. Naizvozvo izvi hazvitishamisi kuti vanhu vanonokwarandainwa, vanhu vanonzi vanotestwa nemari yavo yakanyanya. Musouthern region of Africa, Zimbabwe was the first country kuomesera vanhu vayo ichibhadharisa ma60 US.
Vachitaura neStudio 7 parunare vari muJohannesburg muSouth Africa vaRonald Chikwenere vanoti vanhu vanga vachida kubatanidza kunoona hama neshamwari panguva inoyezorora nekunyoresa kuvhota muna 2023 vouna chisoonekwi mavangainyoka.
Vanhu vazhinji vachaomegwa pakuti nokuda kwokuti vanhu vazhinji vanobva kuno kuvachienda kuChristmas vanosumuka kunana 15-20, saka kanopinda muquarantine for 10 days, zvinoreva izvokuti paanobuda anenge atova nguva yekuti achitodzokera kubasa. Saka kuzowana nguva yekuti anoona hama dzake azokwanisa kurejesa, chaangangeita ndechekuti anogona kunoitawo zuva rimwe kana mazuva maviri. Ndo nhamo yatakatarisana nayeko zvino kuti diaspora yatova padisadvantage zvikuru nenyaya yekuti havazowani mukana kunorejesa nekuda kwokuquarantainiwa.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu reZimbabwe International Cross Border Association vaDennis Juru vanoti nhamo ine nharo kune vanotenga zvinhu kunze kwenyika kuti vatengese munyika.
Nhamo iri nevacross border traders yakaoma, uyezve zvakonzeresa kuti vanhu vanga vachiwana zvinhu zvakachipa. Ruzhinji rweZimbabwe kuburikidza nemacross border traders vakange nhamo vatambura zvakanyanyisisa nepamusaka pekuti vanga vava kungowana zvinhu kuzvitoro zvikuru chete zvinove zvinodhura, vanhu vatambura zvisingaiti.
Asi nyanzvi munyaya dzeutano weveruzhinji vatendai mutombeni vanoti vanhu vanofanira kufavira ngoma nekuti usiku uchiri hurefu.
Toziya dzinhu zvakaoma mbuzi kana yasvika holidays on vazhinji totarisira kunge tine hama dzedu kumusha tiona mwe takapedza kuona kudhara pakana zvakamira zvakadai zvo zvinorwadza. On the meantime also kuti zvisavha malife evanhu mbuzi kana chigore chiriko zvechiwa, you have to limit my movements. Tongoda kutumidzira vanhu kumusha mari asi tokozongoona after holiday yapera maybe next year pavafuri kumba mune movement iri boyo yokufamba.
Basi rezvoutano radzivisa nhasi kuti uwandu hwevanhu vavanikwa vaine mhando itsva yecovid-19 iyi wasvika pamakumi mashanu, asi uwandu hungangokwira nhasi manheru mushure mekuziviswa zvasara zvichiongororwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.